Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera chikumi 15, 2019, nguva dzava 7. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Even nezuro ndakabvakachira general hospital yedu inosevha mashonaland east yese. Vauti hanzi hanzi hatina mari yedhiziri yekuti tiise generate. Handiti dhiziri racho harisi kuwanika futi. Saka mamwe matheatre mutheatre musikame operation nekuti hakuna chi hakuna magetsi.
Vanhu vochema-chema nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi ukozesa ichiti zviri kukonzerwa negwenya remarasha rekuhwange ravari kutarisira kugadzira nhasi.
Mari yomurayiridzi chaiyo yaanotora achienda kumba tikaikonvheta kuma US dollars yaakutosvika zvayo kuma 60 US dollars kokoko. Handimaona maitiro azvo. Uku neirimwe divi nyaya dzokutaurirana dzacho hadzisati dzambosvika pati.
Sangano revarayiridzi reZimta rinoti nhaurirano dzemuhoro nehurumende hadzisi kufamba zvakanaka. Nyaya yekuti amai Grace Mugabe vane mapurazi 16 yokonzera mutauro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kambani yeZesa inoti nyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi zvakanyanya munyika yose iri kukonzerwa nenyaya yekuti gwenya remagetsi remarasha kuhwange harisi kushanda zvakanaka. Izvi zvauya apo vanhu vakawanda munyika vari kuti kudzimwa kwemagetsi uku kwanyanyisa uye havasi kuziva nguva dzaanenge achidzimwa kana kuti dzaanozodzoka. Asi veZesa vavimbisa kuti nhasi manheru ano zvinhu zvinogona kunge zvave nani kana vagadzirisa gwenya iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weZesa vaFulad Gwasira.
Tine dambudziko rakaitika kuchitesi chehwange power station chinova chiro jenareta rakati kurei. Saka ndiko kushomekana kwemagetsi kuri kuonekwa nemakastoma edu kuchitaridzira iko kuti loadshed inenge yapedzerei. Tinoonawozve kuti maimport edu magetsi edu anobva kunze haana kuwedzera. Saka load shedding yedu ine mastage mairi. Pane yekutanga inoita makuseni nemanheru, kuzoita yatinoti stage 2 inotanga ma5 makuseni kusvika na10 manheru. Saka nekufa kwemichina uyu load shedding yedu yepari zvino yepastage 2.
Saka gwenya iri riri kugadzirwa here? Zviri kufamba sei?
Gwenya iri kugadzirwa tinotarisira kuti panguva maoro anhasi gwenya iri rinenge radzoka vava kukwanisa kupa vanhu makastoma edu magetsi kubva kumaeto kudzemanheru.
Pane vamwe vari kuchema-chema kuti dzimwe nzvimbo dzakaita sezvipatara dzinenge dziri kumbodzimwawo magetsi zvaakukanganisa vanhu ikokoko. Zviri kufamba sei? Hadzisi nzvimbo here dzisingafaniri kudzimwa magetsi idzi?
Kambani yeZesa ine urongwa hwekuti haidzimi zvipatara, haidzimi panopambirwa mvura, haidzimi maairport nemawater pumping nepane zvinochengetedza nyika ino. Izvozvo zviri kuitika. Ndinofunga kuti ari kutaurwa aya haasi mageneral hospital, nekuti kana tine dambudziko tinospeya mageneral hospital chete, hatizonge tichitarisa makliniki. Nekuti madziroko akaita magetsi, tambo dzacho hakuna kunge kuine pfungwa dzekuti magetsi anezenge achienda. Saka tambo dzacho dzinenge dzisunge dziri mumisha yatinogara. Tambo dzacho dzinenge dzichiti patinodzima misha iyoyo magetsi anoendawo kumakliniki akaita saizvozvo.
Vari kutaura ava ndevekumarondera general hospital, vari kuti magetsi ari kupota achienda ikoko.
Zvinoitika ndezvekuti ichi kesi inofanira kutariswa kunzi yakamira sei, nekuti manetwork edu akati kurei kune itika dambudziko rekuti magetsi anofa anonzi matechnical fault pano kana pane chimwe chinhu chinenge chapa chinoda kuti chigadzire tinokurudzira vese vane maCristian installations kuti vakanga vaita dambudziko rakaita sairoro vange vachifonera zvisa kuti tigone kuti tichibatsirana kuti tinge tichidzosa magetsi nokukasika nekuti zvezvesa ineyi yatinoti baseload nzvimbo dzisingafani kunge dzidzimwa magetsi idzodzo hadzidzimwa magetsi.
Mutauriri wezesa vaFullard Gwasira vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mumiririre wemarondera central mudare reparamende vaCaston Mateu vanoti vari kushushikana nenyaya yekuti dzimwe nguva chipatara chemarondera General Hospital chinenge chisinawo magetsi zvoisa dunhu rose remashonaland east panjodzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaMateu tikavabvunza mamiriro akaita zvinhu.
Zvinhu zvamira manyama miri mirongo. Taimbowana magetsi 4 times a week. We are now getting them 2 days in 7 days. Even nezero ndakabvakachira General Hospital yedu inosevha mashonaland east yese. Vauti hanzi hanzi hatina mari yedhiziri yekuti tiise generator. Handizi dhiziri racho harisi kuwanika futi. Saka mamwe matheatre mutheatre musina maoperation nekuti hakuna chi hakuna magetsi. Saka zvinhu zvaipa muno marondera. Kana zvaipa marondera zvinoreva kuti mash east yese zvatoiipira.
Ko zvinhu zvakaita semamochari zvinenge zvichishanda sei kana kusina magetsi?
Mamochari munoziva kuti 3 weeks ago ndakabvunza muparliament kuti nhai mamochari toita sei nekuti mamochari macho hamuna chi hamuna magetsi mafiriji. Saka zvinoreva kuti vanhu vacho vari mamochari vaakutongodziya hakusina anonzi mamochari chaiwo maona. Kwakutongoisawo munhu zvake asi haafrize toisa munhu zvake ozongotorwa chi nehama dzake. Saka zvinhu zvatiomera.
Saka kana auya anouya nguva dzipi chaizvo?
Anouya na 10 mausiku vanhu vese tavara na 5 makiseni odzokera zvakare.
Iyo hurumende iri kuti kudii nenyaya ipa munombotaurawo mudare reparamenda?
Hurumende toanzi chagadzirisa but paikati chagadzira pacho zvatowesi because takapuwa inonzi ministerial statement navafortune chaasi vaivo minister weenergy vachiti ivo vari kugadzirisa because kwanga kusina mvura yakawanda kuCaribbean. Saka varugadzirisa mustage 1 but takazonzwa zvakunzi zvinhuzvo zvaawesi the situation is worse asi haisiri nyaya yemvura i yanyaya yekusarongeka kwehurumende yedu.
Avo vanga variri mumiriri wemarondera central mudare reparamende vaCaston Mateu vachitaura vari parunare kumarondera kwakare. Mutungamiri wesangano revarairidzi reZimta vapo Gundani vanoti nhaurirano nehurumende panyaya yekuti vashandi vehurumende vawedzerwe mari dziri kunonoka kupera zvasiya vashandi vasina chekubata sezvo mari yemaRTGS iri kuramba ichishaya simba. Nhasi dhora reRTGS pamukoto range richitengeswa nemadhora mapfumbamwe padhora rimwe chete rekuAmerica kumabhanga. Dhora rekuAmerica richitengwa nemaRTGS matanhatu. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata vaGundani avati hurumende yakundikana kuzadzikisa chivimbiso chayo chekuwedzera mari yevashandi mwedzi uno.
Kubva pakawedzerwa mari muna April pakaita chibvumirano chokuti kana June akusvika panenge papera hurukuro dzokuti imwe mari iwedzerwe muna June. Zvino June wacho ndo watasvika nhasi uyu. Zvino mapayday asvika mari hadzisati dzawedzerwa. Hongu basa rokugara pasi vanhu vachitaurirana rakatanga svondo rapera iro. Asi chinonetsa zvino kubva muna April kusvika iko zvino izvi zvinhu zvanyanya kusata zvokuti maprize acho aakutyisa. Zvanyanya kuipisisa zvokuti iko zvino izvi vashandi varayiridzi havachagona zvachose. Ndo dambudziko ravapo zvino mudrayiridzi wega wega mushandi wehurumende wega wega paari aakungotarisa achishamisika kuti izvi zvaakurevei izvi. Nemhaka yekuti maprize acho akutyisa mukatarisa magiji emawashing soap mapowdered washing soaps aya anenge achisvika kuma$40. Mukatarisa macooking oil kana mazowe chaiwo kuti ndo chinhu chingatarisirwa nemunhu kuti angaisira mwana wake kana kuti iye anwewo zvave kuma $21 zvakadaro izvi. Saka zvazvinoreva iko zvino ndezvekuti mari yomurayiridzi chaiyo yaanotora achienda kumba tikaikonverta kuma US dollars yaakutosvika zvayo kuma 60 US dollars ikokoko. Handimaona maitiro azvo. Uku neirimwe divi nyaya dzokutaurirana dzacho hadzisati dzambosvika papi. Saka izvozvi ratova dambudziko rakakura rokuti hazvishamisi kungomuka hungoona kwatinoshanda kuzvikoro uko, hungoona pasina munhu akwanisa kuti asvike adzokere kubasa. Saka situesheni yakaoma zvakanyanya-nyanya.
Asi kana muri kuti nhaurirano dzakatanga muna Kubvumbi kana kuti muna April kusvika pari zvino pasina chisungo chamati mabuda nacho muchiwirirana nehurumende, chii chaizvo chiri kunetsa?
Ndomubvunzo watinawo kana tichitaura nehurumende kuti chiri kukunetsa ichi, sezvo tatine nguva yese kubva muna April iko zvino tatosvika muna June zvakona zvakare muna June. Chii maita basa mukabvunza mubvunzo iwoyo? Ndomubvunzo watukuvabvunza kuti kuchazonetsa chii apa, nemhaka yekuti handiti munoona kuti kana zvinhu zvakanyanya kuipa, kana iko kutaurirana kwacho kungotambisa nguva, zvinhu zvinenge zvichikwangoti zvingogadziriswa zvichienderana neinflation.
Mutungamiri wesangano revarayiridzi reZimta vaRichard Gundani vachitaura vari parunare vari muHarare. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaita hurukuro nenhepfenyuro yeredhiyo yeCapital Talk 100.4 FM nehurumende vakataura nyaya dzakasiyana-siyana kusanganisira nyaya dzezvematongerwo enyika uye nyaya dzezveupfumi. Vakativo amai Grace Mugabe avo vaive mudzimai wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vane mapurazi 16 uye vakati havasi kuzo havasi kuzokakata mutungamiri wemudc vaNelson Chamisa kuti vaite nhaurirano. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Petsai Ruhanya vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg. Tikatanga nekuvabvunza nezvemapurazi anonzi ana Migrace Mugabe avo tisina kukwanisa kubata.
Haisi nyaya chete kuti kwai naMugabe ndiwo ane mapurazi kwayo, hatiziwedu uwandu hwemapurazi waanaMugabe, asi kuti vana akawanda tinozi, asi havasiwo vega naMugabe ane mapurazi akawanda. Ivo vaMnangagwa nevatungamiri wavo nevanhu vavo muarmy nevanhu vomuCIO nevanhu vokuprison nevanhu vakupolisi nevanhu vomucentral committee leadership yezampiri nemadirectors nemapermanent secretaries ezano vane mapurazi akawanda. Saka zvinenge zvisiri pachokwadi pachena pamhene kuti titi nyika yese naMugabe chete ndiwo ane mapurazi akawanda. Aiwa, kune kwakuda kushandisa simba kusvibisa naMugabe. naMugabe ane mapurazi akawanda asi havasiriwo vega. Saka tichida kuti mutemo kana kuti policy yegovernment ibate munhu wese, isangonanga vaya vaunorenga kana kuti vaya vausingati kana kuti vaya vatingawirirani newe. Kune kwakukonwa kutonga, vane vakuita utongo hwava Mugabe, pane pasina new dispensation, pane pasina second republic, etadzoka to the old days zvokuti adza kutonga vachishandisa mutemo, one law for Ruhanya and another law for the rest of the country. It is not right.
Totarisawo imwe nyaya yavakabata inyaya yeupfumi, vachiti zvinhu zvakaoma asi vari kuedza nepose pavanogona kuzvigadzirisa, nekudaro vanhu vanofanira kushingirira. Munoonawo sei mashoko aya?
Chinofanira kutanga kugadziriswa ipolitics kuti vanhu vanotongwa sei, munhu unowana utongi sei, unotsarudzwa sei, unosvika pachigaro chenyika sei. Wanzi mukagadzirisa izvezvo, zvinoreva kuti munyika mune musina makakatanwa kana kuti andingati macontradictions nemadifferences anoita kuti vanhu vanoda kuinvesta, vanhu vanoda kusima mari dzavo vasauya. Saka the biggest problem yetinayo is the decomposition and corruption of the political. Saka panoda mapolitical reforms okugadzirisa that district yekupolitics. Asi tine district futi yekupolitics. Chimwe chikuru ndechekuti nyaya yeuoori chinhu chikuru chabva nezanu kuma1980 kusvika nhasi chavasingagadzirisi. Saka hapana zvitsva zvavari kutaura vaMnangagwa nekuti zvimwe izvi zvagara zviripo. Asi nyaya yepolitics dzemuZimbabwe ndodambudziko guru rinoda kugadziriswa. Kana politics dzikagadziriswa, ikonomi yedu ichanaka. Asi vaMnangagwa vanofunga chivo vanokwanisa kuti kugadzirisa economic sector vachiita mareform ekuekonomi kusina mareforms of politics nokuti zvinhu zveekonomi zvinoda rule of law.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Petsai Ruhanya, vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg, South Africa, vari parunare kuSouth Africa kwakare.
We love y'all. Saverio. Yeah. Tete Precious. Now we're Chief G. My Instagram. Yeah, man. Na father, my sister. Na father, munu wese, my sister. Doro chanira basita, father, bari basita, father, gana my ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inini noitwa Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer, father. Magatera Studio 7. Waya, waya. Muza, waya, waya.
Yashika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namai Constant Bernard vanoita basa remumba. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kurarama sei zuva nezuva. Mungati tsananguro kuti imi semudzimai muri kubata mabasa api munyika pari zvino?
Pari zvino ini ndiri kubata mabasa emumba, ndiri kuMount Pleasant ndichishandiro varungu vachena chaiwo.
Zviri kuendeka here takatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika? Munowanikwa muchitambiriswa mari yakawanda sei mwedzi wega wega, uyezve munoipiwa sei?
Zvinhu hazvisi kumboendeka uye hazvisi kumbofamba. Zvinhu zviri kurwadza nokuti mari yatiri kupiwa, tiri kupiwa ma250 RTGS bonds ndiyatiri kupiwa. Saka zvakangotiremera nokuti mari iyi haisimbokwana. Mafuta ekubikisa ari kuita ma$32, rice rokuti 5 kg iri kuita $30, mapedzi cheevana ndinemwe mwana form 3 ari kuita $8, mamwe ma10. Saka zviri kungorwadza sipo dzekugezesa ma7 mageisha sefi 27. Saka hazviri kurwadza, peke isimbokwana ende tiri kuisirwa muEco Cash.
Saka munozvigona sei mwedzi wega wega kuti muraramise mhuri nemari yamuri kutambirai?
Kutokiya kiya chako kungotiwo tangotenga hupfu, tembotenga chingwa. Ezvino chingwa chakuita 560 bekazini. Saka tangotenga hupfu tobikawo sadza kuseni, tozongozvionawo manheru tobikawo rimwe. Nekuti zviri kurema kuti tichitenga chingwa mari haizokwane. Saka tikatengawo hupfu, tikatengawo cabbage, mhuri yatorarama. As long mune souti pamagetsi apa pari kurema, cause magetsi ari kuenda every day. Saka takutongotirarama nokubadza macardbox tobva tabika sadza. Tongorara tabika manheru tozongozva kuti mangwanawo tongobadzawo macardbox tongodzisawo sadza zvatongofamba zvakadaro.
Mhuri yakakura sei uyezve muri kukwanisa here kuendesa vana kuchikoro nezvimwe zvakadaro?
Mhuri ndine vana 3, first born ari form 3, 2 wacho Z6 ne3rd wacho akuenda grade 1. Saka izvizvi ndakutongoti form 3 ndiwanda kumbopushwawo kuti aende kumberi ne ava 2 ava vagrade 6 negrade 1 zvaoma, kozi mari yacho ndiri kubhadhara pemonth. Iri kudiwa, zvikoro zvacho zvinodhura. Saka ndamboti vamwambomira ndo chikoro nekuti mari haizokwana. Saka ndombotiwo ndakamboitawo mapart timewo kune kwanziwo yamo wacho yemusukewo. Kana ndapedzawo basa kwangu palunch pepai ndomhomhanyawo part time ndokwanisawo kutiwo ndoona bhadharo uyu ari kuenda form 3.
Ko kumusha kwakamira sei? Munochengeta here vari kumusha kwamunobva sezvamuri kutaura kuti munoshanda mudhorobha?
Kumusha tiri kuchengeta. Kumusha kuna mai variko kumashonaland west uku. Tino wachengetwa batizwa kwa chengetwa zezo mbetwa nguwano 1kg sugar 1kg asi zakatooma kuzvizvi kuti tikwanise kuvapa zvese zviri kunyetsa saka tinongotwa patita kwanisawo ndopatikuvapawo ende musha kwacho kuri kurwadzira kuti apedze takadzingwawo tikumbiriswa 20 June tofanira kunge tabva kumusha ikoko ndokwanga ndakawanawo kumusha sehazvo zvikurwadza nekuti tanzitibhe nehurumende takagara zviri pamutemo
manga makapiwa kumusha uku nani uyezve ndiana kuti mubve ikoko kwamanga makapiwa
kumusha kutanga takapiwa na DA ndiyakatipa DA uyu anenge ari kwazvimba nachizvimba chonga varipo bvatisinira ma offer letter bvatigadzirira zvese bvatipa misha kubva 2000 tichigara kumusha uku zvese tinazvo bvatatopiwa minda yedu tichigara zvakanaka but panguya hurumende yaED kwakuti yanzi mimagara zviri pamutemo hamina kuti makabva kupi dzokerai kwamakabva isusu ndokwa ndakakurirawo mashonaland west nyange mai vangu nini ndokwa vakakurirawo izvozvo pakatouya masoja 7 mapurisa 7 vamwewo varume vakasvika kwaudza mai vangu tinimibvai pano mai vangu vose munhu akura kwakuti aiwo nini ndau ndogariswawo nemwana panapa kwakuzondifonera ndakutobva kuno kumont pleasant kwakutoenda kumashonaland west kumusha ndokunzisai nai so 20 June munofanira kunge mabva panapa mudzokere kwamakabva pana pabhana nzvimbo yenyu panzvimbo yaminista minu minista upiwo asi kwedu kumaminista akazara ndovari kungopiwa futi nzvimbo idzodzo futi zviri kutirwadza isu kuti saka maminista anopiwa minda pamusoro peminda here
mungati vanhu vangani vanogara munzvimbo iyoyi
kwedu patakadzingwa isusu vanosvika 700
panonzi pai panzvimbo apa
ava panonzi pamapinga muchingobva pagreat dive
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
aiwa tinotenda zvikuru Marvelous Mhlanganya uye westudio 7 iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu kana kuti our lives chatinopakurirwa najonga kandemiri westudio 7
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvemutongo wakapiwa nedare repamusoro muBotswana ekubvumidza ungochani muhurukuro yedu tabata mufundisi wekereke yeCatholic Church Father William Guri tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Father Guri
manheriwo akandemiri
Father Guri, nhasi tiri kutarisa nezvemutongo wakapiwa nedare repamusoro muBotswana. Svondo rino takaona mutongi wedare achipa mutongo wakarerekera mukubvumidza kana kupa kodzero kungochani munyika iyi. Munoonawo sei?
Matongerwo akaitwa anotipinza kumakakatanwa ekuti kune rimwe rutivi tine maziviro kana mazivisiro okuti muAfrica tsika yechingochani haisi inobvumidzwa. Asi kune rimwe rutivi totarisawo pane mitemo yatakushandisa mazuva ano inonzi constitution nezvainosungira kuti dzinove kodzero dzemunhu wega ega tiona tichipira makakatano ekuedza kuti paenzane kuti zvatinonzwa isusu nekutarisira nekufunga sevanhu vatema vemuAfrica nezvatinosungirwa kana tamberi pedu bumbiro remutemo saka ndakatarisana nemaererano nekufamba kuita bumbiro remutemo ndinoona chiri chinhu chakanaka chakaitwa nedare rekuBotswana kupa kodzero dzavo kuvanhu vanoita zvechingochani munyika yeBotswana
tinoonawo kuti kuchamhembe kweAfrica Botswana yabatanawo neSouth Africa ndeimwe inobvumidzawo zvakare chingochani asi Zimbabwe haibvumidze izvi mungatarisirawo here kuti mune ramangwana Zimbabwe ingateverawo dzimwe nyika dzakaipoteredza
hongu ndinotarisira kuti Zimbabwe ichasvika ipapo nokuti kubvisa mitemo inoshungurudza vanhu vechingochani mitemo yakaiswa nemakoronyera kana kuti necolonialism kusati kwauya varungu kwaka kusina mitemo yakadai saka tine mitemo yakawanda yakadzikwa nevarungu yairambidza zvinhu zvakasiyana siyana yatakacharemerwa nayo iwoyo mutemo unosunga vanhu ndazvechingochani mutemo wakaiswa nevadzvanyiri wakanga uine chinangwa chokujanyira vanhu vatema. Ivo vadzvanyiri vakarevavo ndivo vakatinyorera inonzi customary law. Isusu kuAfrica takanga tisina chinhu chinonzi customary law. Zvinhu zvatakanyorwa namudziiti veNative Affairs Department vayavaya ndivo vakasarudza zvavaiona ivo kuti patsika dzedu vanoda kuzvishandisa secustomary law yedu. Zvavakasarudza zvacho izvozvo zvinhu zvaivabatsira kuti vatore vanhu vedu vachivagona kuvashandisa nokuita mari navo. Vane zvinhu zvakawanda zvanga zviri mutsika dzedu zvavasina kupinza mucustomary law yedu, zvavakasiya kunze nokuti zvanga zvisingaenderani mberi nezvido zvavo kana nemainterest avo. Saka kana takatarisana nemutemo unosunga ngochani kuZimbabwe neSouth Africa tichiri under British rule, mutemo iwoyo wanga uri mutemo waidzvanyirira vanhu vatema. Tisati takurumidza hedu kugumbuka nekushatirwa kunzi muprista ari kutaura uyo ari kukurudzira zvechingochani. Ndiri kutaura takanangana nemutemo, manzwisirwo ari pamutemo nemashandiro aita kumbiro remutemo unonzi constitution. Handisi kutaura nezvemutemo wamwari kana mutemo wezvitendero kana mutemo wetsika dzevanhu, asi mutemo unotisunga mune zvematongerwo anoitwa nyika dzedu kana taama republics sezvataita mazuva ano aya. Saka indotarisa kuti Zimbabwe sedemocratic republic yaakushandisa mutemo unobva musarudzo dzevanhu, unoda kuita zvido zvevanhu nekushandisa process inonzi democracy yokuti zvinodiwa nevanhu zvinoiswa pamberi pevanhu vovhota vosarudza vobvumirana zvavanenge vabvumirana. Tikanyatsoteedzera makwara chawo edemocracy nerepublicanism, Zimbabwe inofanira kuti izosvikawo pakubvisa mitemo iyi yakaiswa nemakoronyera yaidzvinyirira vanhu vatema.
Fadha Gure, munee muri kutsigira neimwe nzira kuti chingochani changa chagara chiri mutsika dzechivanhu?
Hongwa, pandakaita dzidzo zvangu paUniversity of Zimbabwe zvinhu zvatakaona zvokuti chingochani chakanga chagara chiri mutsika dzevanhu. Zvakaita varungu ndezvekuti vakachiita yatinoti criminalize, vakachiita problematize and criminalize. Chingochani chakanga chirimo mumagarira aita vanhu asi chakanga chisiri a crime, chakanga chisiri a problem. Pane mabushman paintings evakuru vakare anoratidza kuti tsika yechingochani yaizivikanwa nevakuru vekare varavo. Saka chakaitwa nevarungu pavakaisa mutemo ndechekuti vakachiita chinhu chinosungisa, but kuvapo changa chiripo chichigamuchirwa nenzira dzakasiyana siyana mumagarira aita vanhu, asi changa chisiri dambudziko rachakaitwa nevarungu kuti chive dambudziko.
Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu Fadha Guri. Dai nguva ichiwedzerwa taiiwedzera tinyatsokurukura.
Handingandatenda wakande miri mese nevateereri.
Manga makateerera kune mufundisi wekereke yeCatholic Church Fadha William Guri, avo vari muAnnapolis muMaryland muno muAmerica. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti pachirongwa upenyu hwedu, Our Lives. Iko zvino tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. FC Platinum yarova iyo Bulawayo Chiefs 3-0. Yada yadamburawo Chapungu 2-1. Black Rhinos yaita Mangange 0-0 neZPC Kariba. Herentals yakunda iyo Harare City 2-1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau zvakare. Vanhu vochema-chema nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi, uko ZESA ichivimbisa kuti ichagadzirisa dambudziko iri nhasi sezvo magwenya remarasha rekuhwange Thermal Power Station ranga risiri kushanda zvakanaka richiwedzera kushayikwa kwemagetsi rave kugadziriswa uye zvichitarisirwa kupera nhasi. Sangano revarairidzi reZimta rinoti nhaurirano dzemuhoro nehurumende hadzisi kufamba zvakanaka zvasiya vashandi vasina chekubata. Nyaya yekuti amai Grace Mugabe vane mapurazi 16 yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. uye vatereri musakanganwe kuti tine chimwe chirongwa chinoitwa mangwanani ega ega kubva musi wesvondo kusvika Monday kana kuti muvhuro mangwanani nenguva dza6 kusvika Friday nenguva dza6 mangwanani zvakare chinoitwa ne Studio 7 asi iko zvino ndombokusiya imina Chris Gande muchiteerera nhau dzeIsindebele ini ndini Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.